Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 14 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Amai Mugabe, ndivo mukadzi mukuru, mukadzi womutungamiri wenyika, vanofanira kuita zvinhu zvine chiremerera, zvinoratidza kunyara, zvakarewo zvinoratidza kuremekedza mitemo yenyika, ndochekutanga.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanoti mapurisa anofanira kutevera mutemo panyaya yaamai Grace Mugabe neshoroma yekuDubai yavanonzi vakatorera dzimba.
Mukuziva kwangu nyaya dziri pakumatare hadzisi nyaya dzatingataura nokuti dzisiri pakati pamatare. Hazvipi pamutemo kutaura nyaya dziri pamatare, tezvinotyora mutemo. Saka iyi nyaya iyi regai itsengwe nendare.
Asi Vanik Mangwana veZanu PF vanoti vanhu vafanire kukurumidza kumedza kutsenga vachada. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai Beatrice Mutetwa, gweta riri kumirira imwe shoroma yekuDubai vaJamal Ahmed vane dzimba shanu dzakatorwa naamai Grace Mugabe, mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vanoti vari kuzokwira kumatare nemusi wemuvhuro kuti amai Grace Mugabe vabvise mapurisa nevasori vavakaisa padzimba dzavakatorera vaAhmed. Izvi zvinotevera kusawirirana pakati pevaviri ava nenyaya yering yengoda inokosha miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana yakatengwa namai Mugabe asi vakazoiramba. Vaviri ava havasi kuwirirana kuti mari iyi yodzoserwa sei. Amai Mugabe vakatora dzimba dzavaAhmed uye vakazonziwo nedare ngavabvise vanhu vakapinda padzimba idzi. Asi iko zvino mapurisa anoti ave kuferefeta vaAhmed nedzimwe nyaya dzine chekuita nezveuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga.
Amai Mugabe, ndivo mukadzi mukuru, mukadzi womutungamiri wenyika, vanofanira kuita zvinhu zvine chiremerera, zvinoratidza kunyara, zvakarewo zvinoratidza kuremekedza mitemo yenyika, ndochekutanga kuti vape mucherechedzo kunyika yese. Zvino zvavari kuita izvi kana chiri chokwadi zvinoreva pachena kuti havasi kutevedza kana kuremekedza mitemo yenyika. Nekuti kana dare redzimhosva rataura kuti aiwa musatore mutemo muchiuyisa mumaoko menyu, asi mirirai mutevere zvinotaurwa nematare, vanofanira kutevera izvozvo kuti munhu wese agoonawo muenzaniso wakanaka. Izvi zviri kuitwa namai Mugabe zvinoshoresa zvikuru sei nyika yedu. Zvakare zvinoita kuti vayava dzimwe shoroma dziri kunze kwenyika dzinokwanisa kuti dzinge dzichida kuti dziuye kuzosimudzira nyika yeZimbabwe kana kuzoitawo mabhizimusi dzityire kure, nekuti dzinge dzichiona kuti mukati meZimbabwe hamuna mutemo. Nekuti variko vamwe vanosanganisira namai Mugabe vanozviona sekuti vari pamusoro pemutemo.
Ko, munoonawo sei danho riri kutorwa nemapurisa rekuti tanzwa kuti pane nyaya yekunetsana nenyaya yering, mapurisa opindira oti taakuferefeta ivo vaAhmed vanonzi vakatengesera amai Mugabe ringa?
Ndiro dambudziko remapurisa anoshanda achiita sekuti mashoko ekuti ZRP anoreva kuti ZANU-PF, Republic Police, vanoshanda vari kudivi. Iko zvino vaakuita sekuti vari kushandira amai Mugabe. Hazvisi izvo, mapurisa haafaniri kushanda sekuti zvikonzi kana kuti vanhu vanoferefeta vachishandira munhu mumwe chete.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vachitaura vari parunare kuJohannesburg. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vaNick Mangwana vanovasa chigaro weZANU-PF kuUK province.
Mukuziva kwangu nyaya dziri pakumatare hadzisi nyaya dzatingataura nokuti dziri pakati pamatare. Hazvizi pamutemo kutaura nyaya dziri pamatare. Tichiro chikora mutemo. Saka iyi nyaya iri ngaitengwe nendare ndokutongwa kwazvinoita. Kana zvataurwa mudare togona kuzvitaura. Sezvo kuti mapurisa ari kutiwo uyu munhu uyu tinotomuda munomu. Pane nyaya dzaanotori nadzo tinotori namawaranda ake. Izvo ndozvatingangoteerera. Izvo kuti tingazochiti kuna judge anofanira kuita conclusion yake, anofanira kuarrive at judgment. Isusu pano paradio takuitawo majudgments edu. Aiwa, izvo zvazvisi pamutemo. Ngatiteverei mutemo. Handi zvatikutaura panapa nenyaya yekuti hurumende ngaitevere mutemo, mapazi ehurumende ngaatevere mutemo, mainstitutions ngaatevere mutemo. Isuwo ngatitevere mutemo.
Aiwa, asi panyaya idare ranga rati ngavabve, izvo havana kuzvitedzera.
Ndokutaurwa kwazvinoitwa. Vakanzi ngavabviswe vanhu vamai mugabe ngavape. Handiti vanhu mugabe vari kuti handina vanhu vokubvisa ipapo. Saka odha yamukaitarisa odha iyaya yaiti nhingi ichitaura mazita avanhu, asi vanhu ivavo varonzi havapo. Saka in that sense togona kuti vakadii, vakakomplaya, nokuti havapo. Vanhu varipo havasi ivavo. Vanhu varipowo vanhu vakawinda nedzimwe nyayawo dzakatosiyana ndidzidzi. Handiti maona. Saka ndozvandikuti kana tikada kupinda munyaya idzedzidzi tingatotozviringirana vi nokuti pane two sides ka. Mai mugabe vanoti vakanzi Russell Gorerasa ngaabve, iye vanoti Russell Gorerasa hapo. Vakanzi ningi ngaabve, iye vanoti hapo ipapo. Saka
Vanik Mangwana ndisachigaro wezanu PF ko UK vanga vari parunare ku Britain.
Makateerera kunefenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Vagari vemuchitungwiza vanoti vari kutyira kuti chirwere chetyphoid icho chauraya vanhu vaviri muHarare chinogona kupararira kusvika kumisha yavo nenyaya yekushomeka kwemvura. Vana chiremba vanoti chirwere chekolera chinogonawo kupararira munyika nenyaya yemvura iri kunaya. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wechitungwiza Residents Association vaMavelas Kumalo.
Hatizinyanyofara zvikurusa nemamiriro akaita nyaya dzeutano nekuti musa wechitungwiza musa uri makilomita asingapfuuri 20 kusvika kuHarare, uko kunova kwakaita dambudziko retyphoid yakauraya vanhu vairi mumazuva mashoma apfuura, zvakare ikasiya vazhinji vari muchipatara kana kuti vatirapwa, vamwe vakatoadmitwa muchipatara. Saka isusu wose musa wechitungwiza unowanzogara uchiwana dambudziko rekushayikwa kwemvura, zvakare tichiwana mvura iyi kubva kusito Farare riri kuona riri dambudziko chose. Saka vanhu vari kugara vakabatira hana mumaoko izvozvi vachitya kuti typhoid iyi ingangodaro ikauya zvakare muguta remuchitungwiza.
Zvii zviri kuitwawo kuchitungwiza kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi? Pane dzidziso iri kuitwa here?
Hapana dzidziso yataona iri kuitwa, zvakare vekanzuru yedu vakangonyarara. Saka izvi zvinhu zvaita kuti tinyore gwaro riya tichava pautsamba mangwana ine nyunyuto idzoziya dzatanyora kutiwo vagare vari alert, zvakarewo vaedze kugadzirisa mamwe matambudziko ari kukonzera kuti kolera inge iripo, akafanana nekushomeka kwemvura yakachena, kusatakurwa kwemarara nguva iripo, zvakarewo kusagadzirwa kwemapaipi emasuweji anenge abvesa aya.
Saka vanhu vari kuwana mvura mazuva akawanda zvakadii kuchitungwiza uku?
Tiri kutopona nenyasha dzaMwari, sezvo mazuva ano kuri kunaya kudai vanhu vari kutoseredzawo mvura kubva pamagata inonaya iya pamusoro Pemba nezvimwe zvakadaro. Yekunwa inongouya kamwe chete pasvondo, saka izvi zvinomanikidzira vanhu kuti vozopedzisira vaakuchera yekupfimbika iya mvura yekutsengeta mudzimba. Zvinova izvo zvinozokonzera kuti mvura izova neutachiwana yokonzeresa zvirwere zvakasiyana-siyana.
Saka muri kukurudzira kuti kanzuru iite sei apa?
Tiri kukurudzira kuti kanzuru ngaitenge mvura yakawanda kubva kusito Farare sezvo tikemneza, yopa vagari vemuchitungwiza mvura iyi inokwana kuti vashandise mudzimba yakafanana nekunwa nezvimwewo. Asi as a long term measure tiri kuti kanzuru ngaiise mari nobatsirana ne central government yekuti musawisungisa uve one dhamu rayo. Tirikunzwa izvozvo vanongotaura nezvemuda game yane nguva ichingotaurwa nezvayo, asi hapana mari yavanoisa padivi yekuti vaive budget rekuti game iri ringe riripo.
Mukuru wechitungwiza Residents Association vaMavelas Kumalo vari parunare kuchitungwiza. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezvemabhizimisi, nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, nezvegunun'una kuri kuita vanhu vakawanda kuti zvinhu zviri kugadzirwa muZimbabwe zviri kudhura zvakanyanya. Tavabvunza kuti sei zvichidaro.
Chokutanga inyaya yokuti tiri kushandisa mari yakasimba chaizvo yekuAmerica. Saka nyika dzatinodyidzana nadzo dzakaita seSouth Africa dziri kushandisa randi yanga ichidonha. Saka kudonha kunoita randi kunoita kuti maZimbabwenzi ari kutengesa zvinhu zvavo kuSouth Africa atadze kukwidzana nezvinhu zvinogadzirwa kuSouth Africa. Saka mukatarisa imi mitengo yezvinhu zvemuZimbabwe iri pamusorosoro tichienzanisa neye kuSouth Africa. Mukatarisa zvakare patakashandura mari tichibva muZimbabwe dhora tichienda kumari yekuAmerica, hatina kunge tine nzira yakanyatsogadzirwa zvakati twasa twasa yekushandura nayo mari yedu. Saka naizvozvo munhu wega wega aida kungobata mari yekuAmerica, saka aikwidza mutengo wezvinhu zvavo. Saka naizvozvo munoona kuti kana mapazi ehurumende akaita semaparasetal anogapa maservices anodiwa kuti mabhizinesi afambe, anenge achiita mitengo yepamusorosoro vachisupa mari dzavanotambira dziri pamusorosoro, zvinoita kuti kutengeserana akaunti mitengo yezvinhu zvemuZimbabwe zvikure chose. Saka mukatarisa zvinhu zvose zviri muZimbabwe nokuda kwekushandisa kwatiri kuita mari yeAmerica, nokuda kwekuderera kuri kuita uremu hwemari dzenyika dzakatitenderedza, ingave South Africa ingave Zambia, tinoona kuti zvinotikanganisa kuti titadze kunge tichigona kukwidzana nezvinhu zvinogadzirwa munyika ino.
Saka semaonero enyu, chii chingaitwe nekuchimbidza kana kuti mune ramangwana kugadzirisa dambudziko remitengo yezvinhu iri?
Kune zvinhu zvakawanda zviri kutaurwa kunzi zvinge zvichiitwa. Chokutanga ndechekuti makambani edu ange achigona kuitawo basa ravo zvinoita kuti vakwikwidzane nevamwe. Mukatarisa muZimbabwe mune zvinhu zvakawanda zvinoita kuti zvinhu zvedu zvimitengo ikwire, zvakaita sekushaikwa kwemagetsi kwamange muchimbotaura, kushaikwa kwenjanji chaiyo yekuti iko zvino kana tichida kutengesa zvinhu zvenyu zvicherwa kana zvimwe zvinonetsa kutakura, munge muchemawo kutoshandisa marori magonyeti aya musingashandisi njanji. Saka zvinochireva kuti kushayikwa kwenational railways yeZimbabwe kunoita kuti makambani anga achishandisa transport inodhura kuti vaendese zvinhu zvavo kunyanza zviende kwazvinofanira kunge zvichienda. Saka zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichigadzirwa zvinhu zvakaita seinfrastructure, ingave migwagwa, ingave nyaya yenjanji, ingave nyaya yemagetsi.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro nenyaya yechikafu, apo vamwe vari kupomera bato rezanupf nyaya yekunyima vanopikisa chikafu. Nhengo yemdct vajob scala vanoti vange vari kumusha kwavo kwagutu kumasvingo mukupera kwegore vakaona vanhu vemapato anopikisa vachinyimwa chikafu. Nyaya iyi takamboitaurawo pano panhepfenyuro yestudio 7 negurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuwa emahofa, vakataura kuti vakanzwa nyaya dzakadai kuti dziri kuitika vakagadzirira kuti vadziongorore ndokunge vadzipirwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vasikala.
Ndasvika kumusha ndakawana vanhu vazhinji vachinyunyuta zvikuru nenyaya yokuti vakanga vachinyima chikafu cheCare International navanhu vezanupf vakanga vazviimposa kuti ndio vakanga vava vatungamiriri vechirongwa cheCare International. Vatungamiriri vemafero nemavhileji ezanupf kumusha uku vakanga vabvuta urongwa uku kuti ndio vaakuhutungamirira. So marista ese akanga achinyorwa navanhu vachifiridzirwa akanga ari evanhu vezvano PF chete ve MDC ndi ruzhinji rwakanyima chikafu kusanganisira nemumwe anotogara pamba pangu muzvikuru wangu akanyimwa zvichinzi ha iwone kuti tinogara pamba pajobs kala ati kupi
ko chikafu ichi hachifaniri kugoverwa here neivo vanenge vakaita nemasangano akaita sana kea vakuti zvematongerwo enyika ezvimiri
ivo vekea international ndofunga kuti havana kunge vanga vazviziva kuti ndozvekuita vanhu vezvano PF mumaboka namaboka vakanga vatsveta vanhu ava kuti vanyorwe mazita avo vari kushaya mumusha so ndanzwa kunyunyuta kwakaita vanhu kutanga nomuzvikuru wangu pamba kuti ari kunyimwa chikafu ichi nokuti anogara pamba pangu ndakazoona vazhinji vamwe vakuru vomusha vachiuya kumba vachindirondedzera nyaya imweyo yokuti tiri kunyimwa chikafu muno mumusha chekeya nokuda kwenyaya dzavanhu vezvano PF vaakuzviita ivo varidzi vechirongwa ichi
makavaudza kuti kudii ivo vainyimwa chikafu a
so ini ndikati kone mhaka yei imi musina kureiza ishu iyi kuti ndo zviri kuitika kuno zvikanzi hatimbozivi kuti tozvifambisa sei nokuti vanhu vese vemdc muno mumusha nevokwana mujuru vese vari mumusha muno vari kunyimwe chikafu saka zvadaro ndazoenda kumatownship zvakare patakaenda kunosongana navamwe takangowana ichinguva nyaya imweyo iyoyo yokuti vanhu vazhinji vaicomplaina taona kudaro ndobva ndakazoona iri kodzero yokuti yegrind ndizivise nyika kuti ndo zviri kuitika mumusha mangu izvi handina kuziva kuti shoko iroriya randakazivisa kupfurikidza nemhepo yefacebook rakatakashira pasi rino rose rakapindirwa kuzikana rasvika kuheadquarters yekea international iri kulondon ndo pandakazofonerwa navakuru vekea international vomuno muzimbabwe kuti ko zviri kufamba sei nokubva ndangorondedzera semarondedzero andaita kuti ndo zvandakawana zvichiitike mumusha vakatuma komiti yavo yekumasvingo region yakaindoita investigate zvese vakawana zviri zvo zvanga zvakaitika so vawana zvakadaro vakabva vandosvika nokuita urongwa utsva nokubva vandodzima mazita evese vakanga vakanyoresana navana navazvikuru vasiko vamwe vari kuHarare vamwe vasi vakatotama kumisha ukoko so vese vaya veopposition vakanga vanyimwa vese vakabva vazonyorwa mazita avo vakawana chikafu chavo pavhiki rapera iri so ndinoona kuti iko zvino pera yakazvonenda yakatogadzirisa chirongwa changa chavhiringwa zvikuru kwazvo mushamo kwokuti vatsigiri vemapato anopikisa vasawana chikafu
vaimbova nhengo yedare reparamende vachimirira mdct vajob scaler vari parunare muHarare iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvinafundo Dr. Chipo Dendere avo tichange tichikurukura navo pamusoro pemabasa akaitwa nava Barack Obama mutungamiri weAmerica uyo ari kusiya chigaro nemusuwe chishanu svondo rinotevera. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Dr. Dendere.
Niniwo ndafara kuva pano.
Dr. Dendere, mukatitsananguriro mabasa amuri kuita imi here semunhukadzi imo muno muAmerica?
Ini ndiri mudzidzisi kuuniversity kuGettysburg College. Ndinodzidzisa nezvenhau dzepolitics kunyanya mamiriro epolitics muAfrica nedzimwe nzvimbo dzisati dzave nedemokrasi yakanyanya.
Tinoona pari zvino America iri panguva yekunge ivo vava kuchinjana masimba. Tichiona kuti vaBarack Obama mutungamiri weAmerica vapedza pavo uyezve nemusi wechishanu musi wa20 ndira vachange vachipa masimba kuna vaDonald Trump. Mungati imi zvii zvakaitwa navaObama zvamungati imi ngabatsire madzimai nyanyai kuAfrica nekumwewo?
Tichitanga nemadzimai emuno muAmerica nauye kuvapo kwehealthcare kuti vanhu vakwanise kurapwa, vanhukadzi vava kukwanisa kuwana zvinhu zvakaita se-birth control zvichiburikidzwa nekubhadharwa neinsurance yavo zvaiva zvinhu zvakanga zvisipo kare. Ndinoona sekuti ipapo vakagona zvakanyanyisisa. Asi vaObama munguva yavo yekunge vari muwhite house vanhu vazhinji vanogona kunge vasingazivi izvi, asi kuburikidzira ne-state department ravo vakava nemaprograms mazhinji kuAfrica munyika dzakasiyana siyana aisapota nezvevakadzi.
Tipeiwo nhoroondo yezvirongwa zvakaitwa navaObama zvinobatsira madzimai muZimbabwe.
KuZimbabwe takanga tine mumwe wavo mumiririri wavo vanoitwa Nikki Fox, akanga ari mumiririri wavo nezvegenda. Imwe programu yavakaita yakanga iri yekuti tingabatsirisei mafemale journalist muZimbabwe. Vakainvesta zvekare mukuunza vanhukadzi kunyanyanyanye vakadzi vechidiki muMandela Fellows program yavo. Munhu wekutanga akauya kuno aive munhu wechirume, asi mukazotarisa makore akateera gore negore dzimwe nguva kwaigona kutouya vakadzi vakaenzerana kuwanda nevanhu vechirume. Saka vaObama munguva yavo vachibatana namai Michelle Obama vakanga vari vanhu vanonzwisisa kuti vanhukadzi muAfrica vanoda rubatsiro rwakati o, panodiwa maprograms ekusimbisa kuti vakadzi vabudirire. So zvizhinji zvavakaita munguva yavo kunyanya kuburikidzira nekuAfrican continent. Mai Michelle Obama pane movie tingati chidocumentary yakaitwa gore rakunopera last year. Pavakauya kuAfrica vachitenderera nyika dzakasiyana kuLiberia kuKenya vachitaridza nezvedzidzo dzevanasikana kuti vanasikana tingabatsirisei kuti vazhinji vavo varambe vachienda kuchikoro vana vasaroorwe vari vadiki. Ndiwo mamwe atinotiwo malegacies aBarack Obama naMichelle Obama.
Tombodzokera kwamuri, zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai angange akateerera pari zvino?
Kana kune vakadzi vekuZimbabwe vakateerera, ini ndiri mumwe vakadzi vari memba yeorganization inonzi Women for Women Solidarity. Tiri kuita campaign inonzi She Votes 2018, tiri kuti vanhukadzi hatingacheme kuti zvakati zvedu hazvisi kumiririrwa kana isusu tisiriwo kupinda munyaya dzematongerwo enyika kana tisiri kutaura kuti zvii zvinhu zvinotinetsa. Saka ngatiunganei zvakataurwa navaObama, ngatiorganizei, ngatitaurei kuti zvii zviri kutinetsa, ngatiproposeiwo masolution ekuti tinoda kuti maproblems enyu iwayo aaddreswe sei, asi zvinofanirwa kubva kwatiri isusu sevanhukadzi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ndinokutendai Dr. Chipo Dendere kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemire achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvezvinyunyuto zvaigara zviri muvanhu vazhinji pamusoro pekugovewa kwechikafu, icho chainzwa kuti chaipiwa vanhu vachitariswa kunzi wabuda mumbamani, kana kuti chaipiwa webato rezano PF chete vemapato anopikisa vachinyimwa. Asi nhasi tashanya kwarukweza uku tawana amai Loveness Makaure kuti vataurewo pamusoro peshanduko yavepo panyaya yekugoiwa kwechikafu mudunhu ravo. Tinogamuchira ine mufaro paStudio 7 amai Makaure.
Aiwa, neni ndinofarawo Jonga Kandemire kutaura nemi.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Nhasi tati timboshanyawo kudunhu renyure kwarukweza kwarusape kuti tinzwe pamusoro penyunyuto dzataimbowana pamusoro pekugoiwa kwechikafu. Tainzwa kuti chaipiwa chichitariswa kunzi munhu abuda mumbamani. Mungatiudza kuti pane shanduko here yavepo pakugoiwa kwechikafu pari zvino?
Aiwa, tiri kunzwa kufara chaizvo shanduko yapo. Iko zvino hazvisi kuchatariswa kuti uyu ari kubva mumbamani kana kuti mwana wani. Takungopuhwa chikafu sekupiwa. Ofosi nokusadza ri kunge vanhu vachipuhwa wese. Asi wari kupiwa wacho wari kungopiwa vanhu vakasangana.
Chii chaka konzera shanduko iyo ii amaye makaure tichona kuti maisimbo gununguna kuti chiri kusarudzwa kuti we mapato anopikisa vanonyimwa we battle za NPF ndo anopiwa.
Ndinofunga kuti nhaurirano dzakaitwa izvi ndofunga ndo dzakakonzeresa kuti zvinge zvichigadziriswa kuti vanhu vange vachitambira wese. Tichitenda vakuru vedu vairamba vari kungoramba vachitaura kuti hazvina kunaka zvokuti munotarisa kuti munhu ari kubvamuba mani. Munhu wese ane nzara, munhu wese ari kufa nenzara, saka munhu wese ngaawane chikafu. Kana dai kuri kunzi vanhu vari kushaya, havazoshayi wese wese basi tisingatarisiri kuti uyu abva kumba yakati, uyu abva kumba yakati. Ngatingopese kupa takangosangana. Saka ndo zviri kuitika kunharaunda yedu kunoku.
Imi muri munharaunda ipi amai Makaure? Muri muwadhi ipi kwaRukweza?
Ini ndiri muwadhi 27 kumakoni saa.
Saka ndo zviri kuitikawo here kana kune mamwe mawadhi zviri kuitika menyu izvi?
Kune mamwe mawadhi hazvisi kuitika. Wari kutotarisa kuti uri kubva mumba mani. Asi muwadhi medu munomu ndoti aiwa iye zvino zvinhu zvatinakira. Kuburikidza nekungoramba vanhu vari kungotaura vachingotaura. Uyezve chakanyanya kutibatsira ndechekuti vari kutungamira vacho vakangosangana kuti mumwe mumuganuwo mumwe muMDC. Saka zvanga zviri kungobata kuti vanoti kwachitora kwachitora ndo zvakanyanya kutibatsira. Asi dai vakapinda vari vega mazano zvingadai zvakatineta kuti tingadai pamwe tisina chatiri kuwana.
Imi muri webato ripi amai Makaure?
Inini ndiri muMDC wekwatsvangirai.
Tiri kunzwawo kuti pane nyunyuto pamusoro pemari dziri kuzobhadhariswa vanhu dziri kunzi ndedzekutakura chikafu ichochi chinopiwa vanhu pachena. Muri kubatwa sei nenyaya iyoyo?
Panyaya dzemari idzi, mari dzinedzi dzichifanirwa kunge dzichibhadharwa. Riri kunzi bhegi rega rega richenge riri kuuya rinofanirwa kunge richibhadharwa 50 cents, asi tiri kuzobhadhariswa ya $1.25.
Saka mari imwe iyi iri kuzoendepi?
Ndo dzinenge dzichizotorwawo zvadzo nevakuru nokuti vanotoburitsa muromo wekuti mbudzi inorya peyakasungirirwa.
Muri kumhangara here zviitiko izvozvi kuutungamiri hwenyu kanawo kumapurisa?
Hatisati tamhangara hedu, unenge wakutongozoonawo kuti ukada kuti ubva wanyanya uzvida kuti iwewe umire mire zvakanyanya unotosvera wapinda pakaipa. Saka tinozotongonyarara tongobhadhara mari dzochinyararisa, asi takabva wanyasarwa seyaseya kuti mbudzi inorya peyakasungirirwa.
Saka mhuri iri kupiwa chikafu chakawanda zvakadii?
Zviri kuti izvo pachibage pari kupiwa 50 kg paimba. Hazvina basa kuti muri wangani, mozoishandira munoita food for work.
Manga makateerera kuna amai Loveness Makaure, mugari wemuwadhi 27 kwaRukweza mudunhu reMakoni South kuManicaland. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muwako wa Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanoti mapurisa anofanira kutevera mutemo panyaya yaamai Grace Mugabe neimwe shoroma yekuDubai yavanonzi vakatorera dzimba. Asi vaNick Mangwana vanova nhengo yeZANU PF vari sachigaro webato iri kuLondon vanoti vanhu havafaniri kukurumidza kumedza kutsenga vachada panyaya iyi. VaJob Scala vanoti vari kunyimwa chikafu kumaruwa vanofanira kumhangara nyaya idzi kuhurumende kana kuvakuru vakuru vemasangano ari kupa rubatsiro, nekuti vakasaura vabembera vanofane nzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoemba kuti muchange minesu zvakare. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawebsite yedu inoti www.voashona.com, uye munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannelzi muchishandisa dhikodha reWiztek kubva na7 kusvika na9. Anogoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 womgqibelo mhla ka 14 zibandlela 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kambe ukubambana kukaZulu ekuthini kafuni intengo entsha yokusebenzisa umakhale khukhwini kunga kuyiso isizathu isibangele ukuthi yehliswe
into yokuthuthuka lapho
Udaba lokupha inkundla eBarberfields Stadium igama likaMnumzana Lookout Masuku wayekhokhela ivuyo leZebra lokhu lusidla uBhedu kobulawayo.
Kuyasifundisa kakhulu abantu abathi ukuthi sike siyele emuva. Sithi kade vele kuyini okwakuhluphene oLookout Masuku bese sengabafana abancane bangena eganyeni balwisana lohulumeni wobandlululo okaIan Smith.
Alamhla silengxoxo lomkhokheli webandla le-Alliance for National Salvation, uMnumzana Moses Mzilandlovu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kambe ukubambana kukaZulu ekuthini kafuni intengo entsha yokusebenzisa umakhale khukhwini kungakuyiso isizathu na esibangele ukuthi yehliswe. Sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe womnumzana Zenzele Ndebele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I think ukukhalaza kukaZulu kube le-contribution enkulu kakhulu ngoba abantu abaningi bebekhala ngokuthi intengo le yedatha le iyintengo abantu abaningi abangasoze beyikwanisa okokuthi idatha inzenge-250 megabytes abantu kade beyithenga ngedola bese beye zayithenga nge-$10. So khonokuyana nje babonile la ukuthi politically bekungayenzi izamanzela njalo ukuthi uminister ICT uSuper Mandwandira ulama-registration I3 uzathola naye ukuthi on his personal note ububonile abantu sebemtshela ke ukuthi kona ama-contributions abantu abafonayo kumbe abathumeza ama-message kwi-stations akhe ayehle kakhulu. So kubona ngani ngokunye okuyizinto okwenze bayehlisa ngoba bonke bona laba abaningi ngobakhona ngo-businessman ekade kuza-affecta i-business yabo. So I think imodeli yakhona vele ingesoze ibe sustainable but akuzuzi ukuthi-ke kuzayenzeka esikhathana esinganani ngoba bakhulume ngokuthi bazakhweza but amboni ukuthi bazakhweza intengo ngendlela akade befuna ukukhweza ngayo.
Bakhona abathi bona lokhu bekusenzelwa ukubana abantu behluleke ukuthumelana imbiko engaba lokwenza lokombangazwe ubona kungaya kuliqiniso into
kungaba isifuzo elikhulile nakeni ngoba uzacabanga ukuthi ngomnyaka lo ophelileyo intani sezifana nabo-displaki nakutajamuka kubantu abaningi bebesebenzisa bona labo emakhalekhukhwini ukuthi be-mobilize abantu kodwa-ke into esikuhluphe akukhethi phela nxa intengo sikhwebile ukuthi kona intengo leyo i-affecta umuntu esihlala ngo-hulumente inga-affecti umuntu esekele uhulumente. So into ezinjalo usibhe ukuthi zisuka zi-affecte wonke umuntu kugcina kusi-affecta labona labo abasekela uhulumente. So yikho lapho abangeke bekwanisa ukukhetha khona ukuthi hhayi abangasekeli uhulumente idatha izakhwela abasekele uhulumente idatha izaya.
Olo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Umanisipala wedolobho lakobulawayo okhangelelwe ukuhlaziya njalo udaba lokupha inkundla eBarberfields Stadium igama lokuthi Lookout Masuku yena oyikhokhela ivuyo leZebra. Lolu daba lwethulwe kumanispala ngukansila Mlandu Ncube esithi le kuyabe kuyinhlonipho enhle engaphiwa iqhawe lesizwe uMasuku owabhubha ngomnyaka ka-1986 ngemva kokuvalelwa esitokisini nguhulumende weZanu wayemethesa icala lokufuna ukumgenqula okungekho emthethweni. Umanispala wama ukuhlaziya lolu daba ngemva kokuba iningi lamakhansila lingavumanga ukuthi ibizo leBarbara Fields liguqulwe. UZulu uchiyene imbono ngalolu daba. Siqale saxoxa lomnumzana Ezra Chisa Sibanda ocubungula ezemidlalo.
Ngiyabonga kakhulu ke Chris, angivumelani lakho lokho, kanti vela kumelanga vele kwenziwe izinto ezamagama fana lemigwaqo nale kopha manje kakhulu ukuthi ithinte imigwaqo. Kanti sizafunda njani ke imbali yesizwe sakithi, sizafunda njani imbali kaBulawayo, sizafunda njani imbali yamaNdebele, sizafunda njani imbali yeZimbabwe ngendaba zokwenza ukuthi kuye kutshintshe amabizo famusha. Ma ufuna ukufaka igama elitsha or ibizwe elitsha ubiza ukuthi ubaba uLookout Masuku, sinihlompe kakhulu ngoba ke engqungquthela ke umlelo omkhulu we-Zipa Forces. Akwakhiwe-ke ilokithi elitsha ukuthi uLookout Masuku, akwakhiwe-ke istadium esitsha kuthiwe uLookout Masuku. Lokhu vele kukhona amazizwe ayivele khona, akumelanga tshintshe. Sizukulwane sizukulwane siyafuna ukwazi ukuthi kuze kuthiwe ubaba sizohambe njani, hatho ukuthi uqalise kathesi. Asambeni sambeni nembali yonke. Izitizo zalezi zakwo-Rose zakumezihlele zikhona zinye zakwo-Rose ukuthi abantu bafunde phela imbali. Ungahamba emazweni anje abo-America labo bani kakutshintshwa lokho kwabhalwa ngo-88 bani bani lokho kunjalo. Yikho ngutsho lokho.
Kodwa kungaguqulwa igama kuthiwe Lookout Masuku Stadium, ubona ungani kuyini okungaphambaniseka?
Ukuba semagumeni okanye kuyikokhona sekuphelile ebantwini, ukuthi kathesi iBarbara Fields ungayibala ukuthi kuze kuthiwe iBarbara Fields kwawuhambe njani, iziyakhiwe kuze kuyenjena kwawuhambe njani. So iphambanisa kakhulu ngoba kathesi iBarbara Fields ilokishi liyaswela lokuyo iBarbara Fields ilokishi istadium okuthiwe Lookout Masuku. Hhayi kakusebenzi, abantu abaningi ngabaphambanisa njalo kakungasela lesiyana ukuthi ke uzwe ukuthi kuyeke nafu lapho eqenjini elikhulu sengise-Barbara Fields Stadium. Akusebenzi ukuthiwe Lookout Masuku. Hhayi ubaba zemhlonipho uLookout Masuku abamthulele-ke ilokishi. Kuyakhiwa amalokishi amaningi lapha kobulawa Chris. Nxa kwakhiwa amalokishi amaningi kakubizwa ukwabo-Lookout Masuku. Izikolo kazibizwa ezintsha ezakhiwayo Lookout Masuku. Kepha nokuthi landa imzizi yazisekunda sikhuluma ukuthi ufike uyitshintshise igama layo. Angeke kusebenze lokho.
Alo-ke ngumnumzana Ezra Chisa Sibanda, ingcwethi ecubungula ezemidlalo, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Siphinde saxoxa njalo lomnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena owenhlanganiso yeZimbabwean Community in South Africa othi igama leBarbara Fields Stadium kumele liguqulwe kube yiLookout Masuku Stadium njengendlela yokuthuthukisa imbali yesizwe.
Thina ngombono wethu ubaba uGeneral uLookout Masuku umoyi wangasekho emhlabeni liqhawe lenkululeko elalwa lilwela ukuthi sikhululeke, akazange ahloniphe selokhu wakhokhela ibutho leZipra. Siyakwazi ukuthi ufe ngo-1986 efela ezandleni zeZanu PF ngesikhathi seku-ground lapho ayegxekwa khona ukuthi ufuna ukuvukela umbuso webandela ubusayo eleZanu PF. Yikho-ke thina-ke ngesikhathi esikiso khathesi siphakathi kohlupho ukuthi kade vele izinto esasizilwela zingabi kwino esakulwelwayo singakubona. Yikho-ke thina sicabanga ukuthi nxa sitshintsha ibizo ukuthi kusuka ukuthi Barbara Fields Stadium kuya ku-General Lookout Masuku, kuyasifundisa kakhulu abantu abatsha ukuthi sike sifiyele emuva sithi kade vele kuyini okwakuhlupheni oLookout Masuku bese sengabafana abancane bangena egangeni balwisana lohulumeni wobandlululo oka-Ian Smith. Kuyini namhlanje thina njengabantu abatsha, abantu abancane esingakwenza njengoba sikhangelelane lohlupho olukhulu lweZanu PF esingakwenza ukuthi esingathi ngolwasemzini sithole i-inspiration ukuthi silwisane leZanu PF khangelele kakhulu kuya ku-2018 elections ukuthi abantu abatsha sifunda ngempilo kaLookout Masuku. Yikho sibonti njengoba iliqhawe njalo futhi i-stadium lesiyana semzilikazi abantu sigcwala khona ama-weekend wonke. Nxa i-stadium lesiyana sibizwa kuthiwa General Lookout Masuku, iyabe sehlonitshwe okuyikho okumfaneleyo uLookout Masuku.
Bakhona abathi bona ukuguqula ibizo kuyabe kufana lokucitsha imbali yesizwe. Uthini wena ngalo?
imbali yesizwe esicithekile ngeyethu eZimbra eka General Lookout Masuku. Ungabuza umntwana omncane ofundi O level obhalise O level, ungabuza ngubani u General Lookout Masuku akamazi, ungabuza ngubani u Nikita Mangena akamazi, ungabuza ngubani u JZ Moyo akamazi. Yikho ke kumele sivuselele eyethu imbali, ngoba kumelanga ukuthi abantu bethu bafunde ngembali yabantu abasincindezelayo kuphela. Yikho satshintsha ibizo elithi Rhodesia sathi Zimbabwe, satshintsha ibizo elithi Eswatini sathi Eswatini, ngoba sifuna ukuthi abantu abatsha bazi ngobuqhawe bamabutho ethu elwela inkululeko. Kanti-ke futhi ukutshintsha ikakhulu thina esiku-opposition lokhana kuyikulahla ibhathi lelo, njengoba kuthiwa abe-opposition basetshenziswa nguhulumeni abangaphandle kwamazwe. Lokhana kuyikuqala ukuya ngathi ngolwasemzini ukuya back to our roots, ukuthi sikade vele thina imbali yethu yimpi, kungaphi lapho esaphambanisa khona size sifike esigabeni sokuthi sililizwe namhlanje elingelamali, sililizwe namhlanje abantu abatsha abagcwele emazweni befunana le msebenzi.
Hello ke ngumnumzana Nqabutho Nicholas Mabhena, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Umkhokheli webandla elitsha ele Alliance for National Salvation ANSA, umnumzana Moses Mzila Ndlovu, uthi baphakathi kokulungiselela ukusungulwa kwebandla labo okusemthethweni kumaviki ambalwa azayo, inyanga kaNhlolanja ingakedluli. Asizweni ingxoxo ayenze lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Okuphezu kwazo zonke izinto esilungiselela khona ukuthi senze umdlalo lokho esingathi thina i-launch yenhlanganiso le, i-ANSA, i-Alliance for National Salvation. Kusamele ukuthi njengobana senze isimemezelo sokuthi thina sesibumbe isu lokuthi sibumbe inhlanganiso ebizwa ngaleli gama lokuthi ANSA. Isigaba sesibili ukuthi senze i-launch yona le, ukuthi lapho sizanxusa wonke umuntu uZulu ovumelana nezinqumo zethu, ikakhulu abantu abavela kwele Matabeleland le Midlands, ukubana sizehlangana sibe lo mkhosi omkhulu ukuba sitshele abantu baleli lizwe eleZimbabwe, sitshele abantu izikhonzi zomhlaba wonke nje jikelele ukuba thina sesibumbe inhlanganiso ezahlosa inhlupho zethu njengabantu beMatabeleland le Midlands. Okwesibili esingaba sikuhlosile kuleli bandla yikuthi sizame ukuthi siqhumane labanye labo abalemizamo efanayo abeMatabeleland, siloyise ukuthi anibana abantu bakithi siba lomcabango munye.
Ukhulume ngokusungulwa kwaleli bandla okusemthethweni i-launch, likhangelela ukukwenza nini lokho?
Sikhangelela ukuthi phakathi kuka-January lo-February, awumelanga ukuthi u-February aze ayephela singayenzanga li-launch. Izinto ezingabe ziyasibambelela nje ukuthi singafiki lapho yikhona le ukuthi sizame ukukhulumisana labanye, sizinike ithuba lathi sibanike ithuba, mhlawumbe into esiyikhulumayo ibe yinto labo abalayo ezinhliziyweni zabo, emoyeni yabo, engqondweni zabo.
Hello ke ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu, umkhokheli webandla elitsha eliphikisayo elithiwa lona Alliance for National Salvation kumbe ANSA.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela umshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ingise Fort Rickson njalo ngilesakhamuzi umnumzana Squares Banda Mangayi. Mnumzana Mangayi, ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi, lami ngiyakwamukela baba.
Yeah, kunjani Fort Rickson?
Hayi, Fort Rickson owakhathesi kuhle ngani ngoba izulu liyana baba wami.
Lilimi lokuzwayo.
Ukulima sibili, hayi abantu kade bephume ngobuningi babo sibili besesabela indlala akade ikhona.
Zilimo bani elizihlanyelileyo?
sangele kakhulu umumbu amazambane indlubu lemfe lamakhabe lamakhomane kakhulu ngoba yiwo aphangukuzala
alikachinzi
hayi ukuchinza sikachinzi kodwa sikhangeleni ukuthi nxa iphela yona leyinyanga hayi amakhomane sahamba sidobha wani wani
umumbu ngaba sukahlelile yini
umumbu uyagqiba ulungisela ukukhahlele kwamanzi
inganani yakho insimo mnumzana sibanda
ya mina ngihlangele i-2 acres ngoba umumbu ngihlangele i-2 acres sibili ngoba ngihlangele i-25 kg
nyakenye othola okunganani
hayi nyakenye ilanga belithisile kodwa hayi umlimi kide ngapha e-Fort Drakensberg waphosa wangenela ngoba amasaka ama-6 gokoko lana mina ngathula ayi-14
lo nyaka alubana lithe laqhubeka lisina kuhle izulu okhangelela okunganani
hayi lo nyaka nxa lingana njengendlela elina ngayo kuyekela ukuba lokutota kulokhu okuyindima kwangemuva kodwa hayi ngikhangelela ikanxa okuyi-3 ton hayi nami ngizabe ngikhuluma ngisithi hayi ngilakho esiphaleni lo nyaka
livama ukuthi lingakuthola lingayitshayi nala liyafaka nje esiphaleni kube ngokokudla ngikhaya kumbe liyathengisa
uhlupho oluba khona baba ukuthengisa kwakhona sithenga amasepa amathukela sithenga ngakho sithenga ngomumbu ngoba imali kayikho
liyabe lithengisa njani khonapho alubana uthe wathengisa igogogo lomumbu uyaphiwa isepe nganani
ababuya nxa bethengisa bona bana babe sithi isibhayi esiyebhaliyana siyabe sifaka igokoko ele-2 liters i-5 liter ele-2 liter uyakunika isepha
kwezinye indawo sesizwe uhulumende ekhuluma ngokuthi sokulobudli okuyizibungu lokokuthiwa yi-army worm khona ngapho alikakuboni na
hayi lapha kade singakakuboni kodwa siyakuzwa ndikuthiwa sokukhona kwezinye indawo kodwa hayi lapha kithi kade kungakabi khona
lilaba abalimisi abalixwayisayo abalilimukisayo balitshela ukubana alubana kuthe kwaqhamuka kumele lenze so lenze so
thina uhlupho lwethu lapha esilalo emazilegini abalimisi vele hhayi asibaboni vele asikaze sibaboni asiyilabo vele
abo gatsha lwe-vetinary alibaboni labo
abe-vetinary siyababona laba abangaba-DBC ama-deep attendants ibe siba labo sibatshele kodwa bayethithi bahambise filabhusi izikhalazo zethu
zidibha ngemfanelo kodwa inkomo
baba
ngithi lizidibhisa ngemfanelo inkomo
hayi inkomo sibili hayi ziyadibha umuthi uhulumende uyasinika ngoba khathesi ziyadibha sibili every 2 weeks ziyadibha
lo kuhlatshwa amajekiseni ukuvikela imikhuhlane
hayi ukuhlatshwa kade zingakahlatshwa kodwa bayasithembisa ukuthi zizahlatshwa
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo umnumzana Mangayi ungathanda ukuphosa amazwi okucina
hayi amazwi okucina ngingathanda ukubonga uhulumende ukuthi usinikile inhlanyelo lonyaka salima lo mlimi wasibona izulu lana njalo siyambonga kakhulu njalo sithi idibha lezinkomo ngale lokhu esinika siyabonga
hayi siyabonga mnumzana ube le ntambamenhle khona ngapha
hayi lami ngiyathaba ukuba ungena ehlelweni lwenu lika-Studio 7 olumnandi
kangako
lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lesakhamuzi se-Fort Rickson umnumzana Sibanda Mangayi asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lesikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iphitule maphosa umbuzo wami wakuqala umnumzana kuhamba njani amalungiselelo okhetho njengoba siyabona ukubana ukhetho solusondele
Okay,
njengubani oza mela ibandla kukhetho njengoba sezwa umongameli webandla esithi yena umuntu oseza chia ezombusazo
njengoba ngishilo sihamba sikhangela njalo abangasimela asikhangele kumaparlamentary ezindlela ogagazeni kuphela sikhangela le ndaba naleyo esindayo iqiniso umongameli ela akalazi isiphokokuma siphezulako sikhangele phakathi kwethu ukuthi ndani wamathatha kulendawo yinto
ubona bakhona yini eselike lezwa ukubana bayafuna ukuthi bamele ibandla lezaphu njengomongameli kukhetho
bakhona Chris konke lezi silesikhiso isikhethe emazingeni endabeni zezombusazi ngingathi iphiki yezombusazi silapho okhuluma ngakho khona kupresident silabo baningi njalo sizakhangela ukuthi mbani ongathumela kwakathesi efaneleyo okwakathesi lakho okuyekunene sikhangelayo okuzayenza kinesiya le minto eyabakhona yena
ungababetha yini amagama amabili abathathu
hayi ngingabathe liphambanisile-ke lapho njengithe yinto esiphezu kayo I think
sesike sabona indaba eziningi eziphathelane lesigaba semandebeleni ezifana lokupha igama umnumzana Lookout Masuku ukuthi kube ligama le-Papa Field Stadium lokunye okunjalo lina njengebandla likubona njani khona
ngamakhangela uLookout Masuku umuntu lela ilizwe leli esithini Zimbabwe namhlanje ngumuntu owafika esigabeni senkokheli esemncane alo wayenza umsebenzi wakhe ngendlela efaneleyo azisathela inkulilo nalaba abathibe-online ngokuibada sezilingelekhasmasis kenani balibalalembomomoto ikhangela kakhulu indlela aphathwa ngayo nohulumente khona lo ekwethela ibanpio njengani abamhlonephanga njalo abakuthakazeleli ukuthi lendawo kuyenzayo so into yonke ezaleke libadlase kwinhlonepho namanye amaqhawe angaselishanga nohulumente lokhonayo ibatangihlonto layosayisapota njengezapo
hhayi kuyezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalaleli hayi lathi sibongile ube lobusuku obuhle lo ke bekungumnumzana iPhithule Maphosa isikhulumeli sebandla lezaphu ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba ale iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sengidedela imuva ngilichiya izandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana nilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sicobungula udaba lwabaphila ngokuthengisa ezitaladini ama-vendors edolobheni leHarare asebetshelwe ukuthi betshiye umsebenzi kumanisipala ngoba bengcolisa idolobho osokubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-typhoid. Sixoxa lo nkosikazi Lorraine Sibanda, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ama-vendors eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations ngalolu daba. Siyakwamukela kuhlelo.
Yes.
Isinqumo sikamanisipala lesi singaphatha njani abathengisa izitaladini kakhulu abesifazana nxa kuyikuthi bengasilandela besuke ezitaladini?
Isinqumo sikamanisipala sivele sesiphethe kubi abantu. Ma sikungenziwa lokho kuyabe kuhlukuluzwe abantu abaningi kakhulu nabanye ababagcinayo ngoba umuntu lo muntu lapha ayisebenza uyabe nabanye abakhangelele ukuthi uzabaphathisa ukuthi impilo ibe lula njengabomama abaningi abathengisayo nabazisebenzayo kuvele kuzaba nzima kakhulu ngoba yiyo imadlala ephathisa ukuthi abantwana baye esikolo bathole zonke iy'dingeko zesikolo babuye njalo bathole ukudla ngensuku ngensuku nokuthi lezo muli zibe lakho ukubhadala amarenti ziphile impilo eyenza ukuthi bazizwe labo behleli bengabantu lesi sinqubo sikamasipala sifuze kho into eyenzakalayo ekamrambathina thina njengo-organization i-research ne-data collection esayenzayo sitshengisela ukuthi omama yibo abanenani eliphezulu kulaba abantu abazisebenzayo nabathengisayo emgaqweni beba ngesilinganiso esingamashumi ayisithupha nanhlanu ekhulwini i-65%.
Kodwa lina livele liyakukholwa yini ukuthi abathengisa impahla ezitaladini yibo ababangele ukuqhamuka komkhuhlane lo wesihudo se-typhoid?
Leyo yimihlolo kabadayisile. Ngike ngabala eliphephandaba online lilamapikitsha graphi agraphic capture graphic ngesikhiwa okutho ukuthi atshengisa ngokusobala nokucacileyo inekeza esembari naphakathi emafletini abantu bahlezi phakathi kwedodi ngayisithi idodi ngitsho ubulongwe bomuntu okukhozelwa yisuweji isuweji ihlezi itutuma amalokitshi abaningi alakho khonokho eHarare kakhulu so angiboni ukuthi umuntu othengisayo ungena ngaphi khonapho ekututumeni kwesuweji ngoba la amanzi enekeza aseneminyaka etutuma egeleza ezebike ezitaladeni zemalokithi sekungathi nje yinto eyingxenye yempilo yabantu i-ministry of health indawonye namanye la ama-ministries le-council ye-Harare baphazise kakhulu ukuthi ama-vendors kumele akhitshwe emgwaqweni kwenzela ukuthi i-typhoid yehliswe angazi ukuthi iminyaka yonke le i-ministry of health ibingakubonile ukuthi abantu bahlezi phakathi kwengcekeza bekumele ukuthi i-typhoid iphuma sibone i-campaign esithi awareness campaign etshela abantu ukuthi nazo i-typhoid bafobani inje ukuthi lehlise ukuthi ilimazi yenzani kanje ubehlalani ligezi izandla ngesepa gezisani lamafruthi lama-vegetable lapho likhona kungabi lengcekeza kungabi lezinto noma nje abantu bezeleyephila phakathi kwedoti ezimbabwe ngezinikaziwuthwa ngesikhathi yindaba yawo ama-ministries kabakhuzani kakenzi umsebenzi wabo
amalunga enhlanganiso yenu liyawakhuthaza yini ukuthi alalele umansipala achiye umsebenzi
hhayi lapha sikeke sibakhuthaza ukuthi bazibophele esiphambekile kumba ukuthi banathiphoizen
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi Lorraine Sibanda umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo ama-vendors eZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations sixoxelaye eseHarare asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
hayi siyabonga ubelela ngelihle isikhathi kasavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje kambe ukubambana kukaZulu ekuthini kafuni intengo entsha yokusebenzisa umakhalekhukhwini kungakuyiso isizathu esibangele ukuthi yehliswe na udaba lokupha inkundla yeBurgerfield Stadium igama likamnumzana Lookout Masuku owayekhokhela ivuyo lezibra lokhu lusidla ubhedu selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilani. We'll be right back.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.